nama Shambho Swayambho. Shambho Shiva Shambho Swayambho. Shambho Shiva Shambho Swayambho. Gangadhara Shankara Karunakara Mamava Bhava Sagara Dharaka. Gangadhara Shankara Karunakara Mamava Bhava Sagara Dharaka. Shambho Shambho Shiva Shambho Swayambho. Shambho Shiva Shambho Swayambho.
Shambho Swayambho.